This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 13, 2015.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mapurisa anokomekedzwa nedare repamusoro kuti asimbaradze kutsvaga kwaari kuita murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara ava vakapambwa nemusi wemuvhuro.
MDCT yosvitsa kuipa kwairi kuti kwaita zvinhu munyika kuUnited Nations, African Union neSADC.
Vatsigiri venhabvu vochema nezifa zvichitevera kudzingwa kwemawarriors mumakwikwi e2018 World Cup.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro rakomekedza mapurisa kuti asimbaradze kutsvaga kwaari kuita murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara ava vanonzi vakapambwa mumusha weGlenview muHarare nemusi wemuvhuro. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro reHigh Court vaDavid Mangota nhasi vatura mutongo wekuti mapurisa ashande nesimba kutsvaga mutungamiriri wesangano reOccupy Africa Unity Square vaitaidza mara avo vanonzi vakapambwa nemuvhuro mumusha weGlenview muno muHarare. Rimwe remagweta ari kumirira vadzamara muchikumbiro chakasvitswa kudare iri namai Shefra Dzamara vanove mudzimai wavadzamara vachauswa ramba vati hurumende yasungirwa kuti ishambadzire zvakasimba kushayikwa kwavadzamara.
Vanomirira mapurisa ne vanga vari marespondent munyaya vauya vakati havasi kutozivawo kuti Dzamara ari kupi, vari kutomutsvagawo. Saka hazvaigona kuti tipiwe chikumbiro chedu chatanga takwidza chekuti aprojuswe pacourt nekukurumbidza nokuda kwekuti kana varamba saizvozvo court haigone kupa chikumbiro chakadaro. Asi vatenderawo zvavo kuti state inovaiyo hurumende imhanye mhanye pakutsvagwa kwadzamara, zvinosanganisira kushambadzira mumapepanhau ose Chronicle Herald nepazvivhitivhiti nepawairos vachibudisa nyaya yadzamara, uye zvakare kuti vashande nemagweta nehama dzadzamara pedyo nepedyo vachitsvaga kwese kungangotsvagwa kuti dzamara awanikwe. Saka ndo zvazotongwa nedare.
Vakwaramba vati dare raramba kuti mahofisi evasori pamwe nekumasoja kusechwe sezvanga zvakumbirwa nemudzimai wavadzamara. Izvi zvinotevera mashoko ataurwa namuzvare Fortune Chimbaru vano vegweta ranga rakamirira gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaKembo Mohadi, mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri pamwe nemukuru wevasori vaHappyton Bonyongwe, ekuti hurumende haizivi kuti vadzamara vakaiswa kupi nevakavapamba avo vasati vave kuzivikanwa. Mapepa ari kumapurisa pamwe nekudare anoti vadzamara vakapambwa nevarume vashanu vaifamba nemotokari chena yemhando yeIsuzu. Vamangota vakurudzirawo hurumende yakamirirwa nemapurisa kuti idzoke kudare repamusoro mushure memasvondo maviri ega ega kuti izoudza dare painenge yasvika nekutsvaga vadzamara. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vakapomera hurumende yavaMugabe pamwe nebato ravo reZANU-PF mhosva yekupamba vadzamara. Asi mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vanoti bato ravo harina charinoziva nekupambwa kwavadzamara. Mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri nezuro vakakurudzirawo mapurisa kuti ashande nesimba mukutsvaga vadzamara, uye mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatiwo vakapamba vadzamara vacharangwa zvakaomarara kana vakabatwa. vadzamara nesangano ravo reOccupy Africa Unity Square vari kukurudzira kuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa vachivapomera mhosva yekutadza kutonga nyika mujekerere uye kuwisira upfumi hwenyika pasi. Kupambwa kwavadzamara kwakonzera mutauro munyika kubva kumasangano akazvimirira pamwe nenyika dzekunze idzo dziri kuti kodzero dzavadzamara dzinofanirwa kuchengetedzwa. Vadzamara mutori wenhau akambosiya basa rake achitanoda kurwira kodzero dzevanhu kudzamara vamugabe vasiya basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato rinopikisa Movement for Democratic Change kana kuti MDC rinoti riri kuronga kukwidza nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe kumunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon, sachigaro weAfrican Union Commission amai Nkosazana Dlamini Zuma uye kuSadc Troika. MDCT inoti kupambwa kwevanorwira kodzero dzevanhu vaitaidza mara nevanhu vasiri kuzivikanwa, kumbovharwa kwemuzinda wavo weHarvest House muHarare uye kurwiswa kwavanoti kwakaitwa vatsigiri vavo kubulawayo nezuro zvimwe zvezvinhu zvinofanira kuti zvigadziriswe. Mudare reparamende makamboitawo mutauro nenyaya idzi zvakapa kuti veMDCT vabude vachiramwa. Asi vamwe vakuru vakuru vezanupf vanoti MDC inongorova bembera pasina. Tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu tikavabvunza kuti sei vafunga kuti nyaya yavo ikwire mutarara.
Zvinhu zvakaita manyama amire nerongo blessing, nokuti mazuva maviri matatu apfuura ava muzinda wedu webato reMDC Harvest House muna Nelson Mandela Avenue mukatikati meHarare muCity Center chaimo wakaanga wakaita kuvharidzirwa nemapurisa akawanda vanga vachitova nemarori aya aimbonzi mazuva ehondo mapuma. Akazara mapurisa veAndiriot Squad vakapfeka mahermeti, vane matear gas canister, vane pfuti dzemhando dzakasiyana siyana, maAK-47, maFN rifle nezvimwe zvakadaro. Zvinotaridza kuti zvinotyisa, nokuti tiri kuti tingashanda sei sebato reMDC takakombwa kudaro. Nhasi tasvika muzuva rechishanu haasati awanikwa, hatizivi kuti uripi. Saka tirikungoti vanhu vose kunyanya isu tiri munyaya dzezvematongerwo enyika tiri kugara takabatira hana maoko, nokuti hauchazivi kuti ndingangosvikirwa kumba kwangu ndivete kana kuhofisi kwangu, kana ndichimbofambawo zvangu ndiri mustreet, kana ndichidhraivha mumotikari yangu wongosvika wokombwa utonzi mudhara aita tokubata, hauchazivi kuti ndivanani wakubata wotoshayikwa sezvakaitika kuna dzamara izvi. Saka tiri kuti aiwa veSadc Troika on defense and security ngavaite summit chimbi chimbi, nokuti zvino hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Tichitizvo veAU ngavaite summit futi chimbi chimbi. Tiri kuti uyu murume musharuko wavakati ndiye chairperson weSadc, ndiye chairperson weAU, uonai zvaari kutiitira umhara patsetsetse hwaari kuita munyika. Tiri kuti aiwa, hazisiri zvinhu zvokungoti tingangoti ngazvirambe zvakadaro pasina zvatinoita.
Saka muruda kuti iwo masangano akaita sana AU, SADC neUN aite sei chaizvo?
Apa tinoda kuti vati musharukwa uyu unonzi Robert Mugabe auzwe kuti zvaava kuita izvo opinda nomwenje munziva zvino. Nokuti kana uriwe wanzi uri chairperson weSADC, uri chairperson weAU, unofanirwa kutungamira zvine mwero.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare. Sezvo tichitemba tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokira bato reZANUPF mudare reparamende vaJoram Gumbo tikavabvunza nezvekunetsana mudare reparamende kwakamboitika nezuro nedzimwe nyaya dziri kutaurwa navaGutu.
Hongwe, pakaita kuzanzisana pakati penhengo dzeparamende zvikurusa dzeMDC dzichipikisana naspika veparamendi kuti iko vanoda kuti vataure nyaya yokushaika kana yokusaonekwa kwavakati anonzi Chaidza Mara. Spika vakati ndainzwa nyaya yamataura asi haikwanisi kuti ndigamuchireko zvino tazoiita musi wechipiri. Saka ivo havana kunge vagutsikana naizvozvo, nokuti mareasons aivapiwa natina spika ndeyekuti inyaya yabvunzwa musi wechitatu kuna vice president, vanhu vava vari acting president vamunangagwa. Vakanga vaipindura zvakanakanaka kuti senyika ndesavatongi se government hatifari nokuti akatika kwavanhu kana kuti kusaonekwa kwemunhu. Saka tinoda kuti mapurisa vatsvage vaongorore vaone kuti munhu akaenda kupi, nyaya yacho naigozikana. Vanenge vakakonzera izvozvo vabate nemapurisa vagotaurwa navo. Saka panga pasisina nyaya yekuti tichitaura kuti pamusoro penyaya yacho, kunze kwekuti kana tinge tava kuda kuti tingokonzera mhirizhonga.
Ivo veMDCT nhasi vari kutaura ivo kuti vari kuda kuti nyaya iyi iende kusadak, kuUnited Nations nekuAU, vachiti zvinhu hazvisina kunyatsogadzikana munyika, munenge maberekera ingwe. Munoti kudini mashokwani?
Kutaura kwavanhu vanenge vari muopposition yatinoti vanopikisa vanenge vachitonga, ava vanhu vaakushaya zvokutaura uye simba ravo riri kupera. Hapana nenyaya, hakuna kana SADC kana United Nations inoteerera nyaya dzakafanana naijiti. Ndo anonzi mahumbwe. Munyika munomori unyararo, tatinoziva chiri kutinetsa isusu. Upfumi husimo munyika hunawo hwakabatwa namasanctions akakonzerwa naivo vanhu veMDT.
Vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vaJoram Gombo vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mumiriri weBulawayo East muParamende, Muzvare Tavita Kumalo, vanoti havasi kufara nemabatirwo avakaitwa nemapurisa ekunjube muBulawayo neZuro. Muzvare Kumalo vanoti vakafaindiswa mari yekusafukidza muviri wavo zvichitevera kubvisa kwavakaita t-shirt yavainge vakapfeka vachipa mumwe mudzimai akanga abvarurirwa hembe yake mumhirizhonga inonzi yakakonzereswa nevatsigiri vebato reZANU-PF. Mudzimai uyu anonzi akanga asina kana bhodhi mukati, izvo zvakapa kuti Muzvare Kumalo vamupe t-shirt yavainge vakapfeka. Izvi zvakaita kuti Muzvare Kumalo vasare vaine bhodhi chete mushure mekunge vabatsira mumwe wavo uyu. Chris Gande weStudio 7 ataura naMuzvare Kumalo kuti tinzwe zvakaitika.
Kombi dzoga dzoga dzakati dzichisvika dzine vanhu vakapfeka regalia yepati yedu, vanga vachidzimisa vachibvisa vakadzi vachivabvisa matisheti, vamwe vacho vachivabvisa mabrazi. Saka ini ndakubva magwegwe ndakutopfuura murodhiyo ndikaona makombi yamira. Patatarisa tikaona vanhu vedu kana vakapfeka matisheti vari kushungurudzwa. Saka tava tamira pava vatiza maipi wavo. Saka tava tatora vakadzi ava vanga vatorerwa matisheti tikavaisa mota tikaenda kumapurisa. Takutotasvika kunzvimbo kumapurisa kuya ndikasangana nemumwe mukadzi wo futi abviswa nguve nebra. Tavataona mapurisa ndikati onai zviri kuita chii nemayute zano. Atakura nemota idzi number plate idzi tikavapa. Tavapa namba ndikakumbura kupesa ndikati amai ava vamirisa vane mabra zviri nani. Ko ava vasina bra zvigona kuti tsvake kana newspaper kuti vaite sei havhari zvikashaya basi. Saka ndikati kana zvakadaro ngatiite izvo. Tika ini ndimupere yangu t-shirt ivo vakare wofeka because ivo vakashama. Ava vari nani vane mabra uyu hana. Tamudaro tava tagara kwakatora mastatement tapedza ipapo vakadza vavhainda hapana munhu asungwa. Azosungwa manje ndini zvichinzi ndabvisirei t-shirt ndichibatsira ava amai vangu vasina bra.
Tiri kunzwa kuti makabhadhariswa fine, mukatiudza kuti imari uyezve mutemo wacho wakashandiswa ndeupi?
Saka ndazobhadhariswa $5 kuti ndabvisirei t-shirt yangu ndikapa amai ava vanga vasina bra kuti vazvivhare. Isusu vamwe vava tine mabra at least tenge tangovhara yedu mbichana pati zviri nani nemunhu asina bra.
Asi vamwe vari kunyora mumanewspaper kuti vakatora hembe dzevatsigiri veMDC ava ndevenyu veMDC, ichokwadi here?
Idzi ndoo nhema chaidzo. Ko vanotitorera hembe kuti zvanyei? Tiri kurwa hondo yei? Isu tanga tichipemberera mutungamiriri wedu kuti ari kuya kuzoti adresa. Isusu hatisi bato rine bongo zvozvo. Vanhu vari kutsvaka nyaya kuti paite bongozozo tiwanike sebato rinofarira bongozozo. Asizvo hatifariri kana mapurisa tavaudza. Tikati hatisi kurwa nemunhu, hatisi kuda kurwa nemunhu. Chatikumbira kwamuri ndechekuti mutichengetedze tiite basa ratavinga kupi munjuve, tikangopedza todzokera kwatabva.
Muzvare Tavita Kumalo vanomirira Bulawayo East muParamende vachitaura parunhare vari muBulawayo makare naChris Gande weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Sangano revagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust rinoti riri kufara zvikuru nedanho rarinoti rakaziviswa nekanzuro yechitungwiza rekuti yave kugadzirisa nyaya yedzimba dzainzi dzinofanirwa kuputswa sezvo dzisina kuvakwa munzvimbo dzakatarwa nekanzuro. Mutauriri wesangano iri vaMavelas Kumalo vanoti vagari vakaziva nezvourongwa hwekanzuro uhu kuburikidza nekushambadza kwayo kuti yave kutambira zvivakwa izvi sezviri pamutemo mumapepanhau. Kanzuro yechitungwiza yakanga yambozivisa kuti ichaputsa zvivakwa zvose zvakavakwa zvisiri pamutemo sezvo zvimwe zvakavakirwa munzvimbo dzinofamba nemvura kana pasi petambo dzemagetsi. Asi danho iri rakashorwa zvikuru nevagari pamwe nemamwe masangano sezvo kanzuro yakanga isina kutanga yatsvakira vanhu ava pamwe pekugara. Ngatinzwei hurukuro yataita navaKumalo.
Takaona kuburikidza nemapepanhau vachitaura ivo kuti vakugadzirisa dzimba dzose dzavaiti hadzisi pamutemo. Saka vari kutarisira kuti munhu wega wega anemba idzodzi dzainzi hadzisi pamutemo anofanirwa kubhadhara kukanzuro neUDCOP mari inokwana kuita iyo 1500 uye ozobhadhara $11 pamwedzi wega wega kubva mugore ra2013 December. Saka kubva ipapo kusvika pari nhasi mari iyo inokwana kuita $170 something inodiwa pamusoro pe1500.
Saka imi sesangano rechitungwiza Residence Trust matambira sei danho iroro?
Danho iri isu tingati takaritambira nemufaro nekuti isu kubva kare taigara tichikurudzira kanzuro kuti dai yaita kuti dzimba idzi dzainzi hadzisi pamutemo dzipinde mumagwaro ekanzuro yatingati pachirungu ya regularization. Saka tinotambira nemufaro mukuru danho iri rakutorwa nekanzuro. Asi mukutambira danho iri tine nyunyuto dzinokwana kuita nhatu dzatasimudza isusu sevagari vechitungwiza. Nyunyuto yekutanga inyaya yekuti 1500 tikuona sekunge mari yakanyanyowandisa. Haizi kutsanangurwa kuti 1500 iyi inenge iri yei. Isu taitarisira kuti vanoibreka kuiisa muzvidimbu. Chechipiri chatiri kunyunyuta nacho inyaya yekuti ko UDCOP iri kupinda papi chekupedzisira. Nyunyuto yedu yekupedzisira inyaya yekuti hatizi kunyatsonzwisa kuti ma-$11 aya avari kuti ema-service charges ndee ma-services api nekuti dzimba idzi zhinji hadzina migwagwa. Hakutakurwi mabhini ikoko, hakuna mvura, mapaipi emvura ekanzuro zvakare hakuna mapaipi esuwezi. Saka hatizi kunyatsonzwisa kuti ma-$11 aya ndei ari kudiwa nekanzuro.
Vanga vari mutauriri wesangano revagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo vari parunare muchitungwiza neStudio 7. Meya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vaudza Studio 7 kuti havagoni kutaura nezvenyaya iyi sezvo urongwa uhu huchiri pasi peUrban Development Corporation kana kuti UDCOP iyo chiri kuita ongororo yayo. Vati vachataura chete kana UDCOP yapedza ongororo iyi.
Masangano akasiyana-siyana anoona nezvekutapwa kwenhau achishanda pasi peMedia Alliance of Zimbabwe kana kuti MAZ nhasi aita musangano kwaMutare nekomiti yeparamende inoona nezvemabasa ekutorwa kwenhau vachizeya matambudziko anosangana nevatori venhau munyika. Vamwe vataura pamusangano uyu vanyunyuta zvikuru nenyaya yekuti urongwa hwehurumende hwekupa marezinesi ekutepfenyura hauna kujeka. Vati zvakare hurumende inofanira kubuda pachena panyaya yemutemo wecriminal defamation uyo unowanzoshandiswa mukushungurudza vatori venhau. Nhengo yevoluntary media council of Zimbabwe muzvare Faith Ndlovu vanonziwo vaudza komiti yedare reparamende kuti vanoda kuti hurumende izivise vanhu nezvakabuda mugwaro reinformation and media panel inquiry kana kuti impi iyo yakapedza basa rekutsvagurudza mashandiro eve vanoita zvenhau mwedzi mishoma yapfuura. Musangano uyu uchapera mangwana uye une masangano anosanganisira Revoluntary Media Council of Zimbabwe, MISA Zimbabwe, Zimbabwe Union of Journalists nemamwe.
Munhau dzedu dzemitambo. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema neZifa vachiti ndo yakakonzeresa kudzingwa kwechikwata chenhabvu chenyika mumakwikwi ekuenda ku2018 World Cup. FIFA yakadzinga Zimbabwe nezuro zvichitevera kukundikana kwayo kubhadhara Valinhos uyo aive murayiridzi wemawarriors muna 2007. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Danho rakatorwa neFIFA riri kukatyamadza veruzhinji, avo vaifunga kuti nyaya iyi yakapera kare vachipomera veZifa mhosva yekuuraya mutambo wenhabvu. Vaimbove Chief Executive Officer wePremier Soccer League vaChris Sambo vanoti vakazviona kare kuti mafambiro emabasa eZifa aive nenjodzi.
Ndinonzwa kurwadziwa, ende zvinhu zvatakagara taona, we could see it coming.
VaSambo vanoti kudzingwa kweZimbabwe kwakanganisa zvikuru ramangwana revechidiki, avo vanga vachitarisira kutamba nedzimwe nyika mumakundano akakosha aya. Mutungamiri weLifelong Footballers Trust vaFrance Zimunyanya Mutsamba vanoti zvaitika izvi zvinonyadzisa zvikuru.
Zvinonyadzisa, zviri kushungurudza vatsigiri.
Vanyamutsamba vanowedzera ivo kuti kusatamba nedzimwe nyika kuchaita kuti Zimbabwe irambe ichidzikira zvikuru maFIFA World Rankings kudarika pazana nemakumi maviri nemana pairi pari zvino. Zvakamira zvakadai, vatsigiri venhabvu vari kurwadzikana zvikuru, mumwe wavo vaPerfect Murimba vachiti ZIFA yatadza basa rayo zvekuti varimo vanofanira kusiya basa iko zvino.
Ndichitotaura izvezvi zvidai kuri kuti vanozvinzwawo. Ndakambonzwa Deputy Minister of Sport vachiti kuti zvazvakanaka kuti vanhu havadzingwe nekuti vauraya bhora.
Mumwe mutsigiri wenhabvu vaota chakazamba avo vanoti hapana chimwe chikwata chavanotsigira kunze kwemawarriors vanotsinhirawo.
ZIFA rikutidai yachinjwa kana kuti yabva taona kuti bhora redu rafambirira mberi.
Asi mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee Muzvare Ana Muguni vanoti nyaya iyi haigadziriswe nekudzinga vari muZIFA. Muzvare Muguni vanoti zvave kune venhabvu vemakambani pamwe nehurumende kuti vauye pamwe chete vaone kuti matambudziko ezvemari ari kusangana neZifa anogadziriswa sei. Muzvare Muguni vanoti kunyange veZifa varipo vakadzingwa, hapana chinosanduka kunze kwekunge hurumende kana vemakambani vabatsira kubhadhara zvikwereti zviripo. ZIFA ine zvikwereti zvinodarika mamiriyoni manomwe emadhora. FIFA yakadzinga Zimbabwe nezuro mushure mekunge ZIFA yatadza kubhadhara murayiridzi wekuBrazil Valinhos mari yake yemuhoro iyo inoita zviuru makumi matanhatu panguva iyo airayiridza chikwata chenyika. Studio 7 haina kunzwa divi reZIFA panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kudzingwa kwakaitwa chikwata chenhabvu mumakundano e2018 World Cup.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Aya mashoko anomirira pfungwa dzehurumende yeAmerica.
Imwe nengo inopikisa zvematongerwo enyika muRussia vaBoris Nemtsov vakapfuurwa vakafa mumigwagwa yeMoscow musi wa27 kukadzi. VaNemtsov avo vanga vava nemakore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa vakamboita mutevedzeri wekutanga wemutungamiri wenyika iyi pasi pavaBoris Yeltsin kuma1990. Vakaurayiwa zuva rimwe chete kuratidzira kwavanga vakaronga kusati kwaitwa. vakapfurwa apo vakanga vachibuda mumba yekudyira vaine shamwarikadzi yavo uye ari chizvarwa chekuUkraine muzvare Anna Durstakaya.
America inoshora zvikuru kuurayiwa kwava Boris Nemtsov uye inokurudzira hurumende yemuRussia kuti iferefete zviri pachena kuurayiwa kwemurume uyu kuitira kuti vakapara mhosva vamiswe pamberi pematare. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoti vaNemtsov munhu airwira kodzero dzemunyika make kuitira kuti zvizvarwa zvemuRussia zvive nekodzero dzazvo. Vanotiwo vaNemtsov vaipikisa danho reRussia rekupinda zvine chisimba muUkraine uye vakaronga kuratidzira kukuru vachipikisa utongi hwavaVladimir Putin uye urongwa hwehurumende yeRussia muUkraine.
VaNemtsov vakashandira hurumende yavo munzvimbo dzakasiyana-siyana kubva muhurumende, muparamende uye sagavhuna weNizhniva Novgorod. Vakamboitawo mutungamiri wezvematongerwo enyika pamwe nemurwiri wekodzero dzevanhu. Mubasa rose ravakaita vaNemtsov vaida kuona shanduko, kuona Russia kuti iite zvinhu zviri pachena pamwe nekusimbaradza vanhu vemuRussia nekuvapa masimba anopa kuti varonge zvinhu nemafungiro eruzhinji. VaBoris Nemtsov vakazvipira upenyu hwavo hwese mukuona kuti Russia yaita mitemo yejekerere uye kuti ive neukama hwakasimba pakati payo nevavakidzani vayo.
VaObama vanoti vanonzwa manyukunyuku nekushinga kwavaNemtsov mukurwisa uori muRussia. Vanotiwo mufi aive munhu aida kutaura akasununguka apo vakasangana muMoscow muna 2009. VaObama vanoti vanopa mashoko enyaradzo kumuri kwaBoris Emfokji uye kuvanhu vemuRussia avo vakarasikirwa nemumwe wevanhu vakazvipira mukudzivirira kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Gurukota rezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vanoti kusavapo kwavaNemtsov kuchanzwikwa nevakawanda muRussia pamwe nepasi rose. Aya mashoko anoburitsa pfungwa dzeAmerica zvichitevera kuurayiwa kwavaBoris Nemtsov muRussia mwedzi wapera.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambamboja dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti, maswera sei nebasa renyu, ndokumbira kumhoresawo Tavani Ushe Muropa, Londa Godfrey Hama, Joseph Tsede Hardnut Kamodzi nevamwe vandisina kudoma, zita ndoitwa Munyaradzi Mogona.
Mumwe anoti, varume imi basa munogona, rambai makadaro, kuno kumola nzara yadzonyanya. 20 kg yechibage, $11 here varume, apa vakuru vachingorwirana zvigaro. Tichaonana muna 2018, ndini Taiti Busumani kumola Talumba.
Mwanotiwo kuna Jonga na Blessing tinoti munofara here? Ndinofara chose mukaverengawo tsamba yangu. Ko amai mujuru varipi vangoti zi? Ndo vatinotarisira kuti vabvise mugabe namunangagwa, ndini Gracious Chari.
Mumwe anoti, ndokumbirawo muverenge meseji yangu. Riri sei basa varume, basa munogona pamberi nenhau dzechokwadi. Kuno mabasa hakuna kunyangwe rekusakura. Mvura yakaramba kunaya, munyori haana kutipa zita rake.
Mwanotiwo muri sei timu yeStudio 7 munodadisa zvenyu mufunge. Nhau dzenyu dzinofadza uye dzinobatsira. Please musadzokere shure. Muri kwazisirewo vose vanonamata Apostles of Zimbabwe. MuZimbabwe yose pamwe navagari vose vemuchagonda kuchipinge kusanganisira muri yekwa Sia Kada yose. Ini ndini Zijaya remuchagonda Telman Sia Kada Mataira paRustenburg South Africa.
Mumwe anoti, rambai makadaro nekutizivisa zviri kuitika. Rambai makadaro, ndini Kasikai kubindura kwabesa.
Aiwa, vatereri nguva yedu ndo yaita shanje. Tinoimba kuti mucharamba muchititumira tsamba mbozha tichidziverenga. Kwasana yama neshamwari pano pa Studio 7. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Matext messages kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 1202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Mapurisa anokomekedzwa nedare repamusoro kuti asimbaradze kutsvaga kwaari kuita murwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara avo vakapambwa nemusi wemuvhuro.
MDCT yosvitsa kuipa kwaita zvino munyika ku United Nations, African Union nekusadik Troika. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyo Blessing Zulu Talks Seminar, Sandra Nyera na Chris Kandem.